manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo mbudzi 25/2018 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Parudzi dzakaitwa hadzo murunyararo asi tinongove nedambudziko rimwe chete dambudziko guru ratakaona ndirekuti izvo matraditional leaders madzishe nemasabhu vachine zvavari kuita zvinokanganisa sarudzo
ZANU PF inokunda musarudzo dzakaitwa kwamutoko North Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekuchengetedza kodzero dzemwanasikana nemadzimai. Nyaya yeutano hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bature ZANU PF ndiro rakunda musarudzo dzakaitwa kumutoko North nezuro. Varambisa inyabote veZANU PF vakaita mavoti zviuru gumi nechimwe chete nezana nemakumi mana nerimwe. VaBoniface mushure veMDC Alliance vakaita mavoti chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi maviri nemapfumbamwe. VaEdson Mugoma veNCA vakaita mavoti makumi mapfumbamwe nemana. Sarudzo idzi dzakaitwa kutsiva amai Mabel Chinomona veZANU PF avo vakasarudzwa kuita mutungamiri wedare reSenate. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZesin vaAndrew Makoni avo vanoti havasi kufarawo nezvaiitwa nemadzishe munzvimbo iyi.
Zimbabwe Election Support Network takanga takabira kana kudeploya maobservers edu mukumutoko North constituency uko kwanga kuri kuitwa by-election. Uye zvino ku ward 16 yeChegutu East local authority kwakanga kune imwewo sarudzo ikoko maonero edu ndokuti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka asi chakati neta ndechekuti izvo uwandu hwevanhu vakauya kunovhota wakanga watidzikirei zvikuru takada kupa semuenzaniso vese vakavhota vachivhotera makandidhetsi ari matatu vese takaverenga mavhoti acho ese ari pamwe chete haasviki pamavhoti akavhoterwa naChinomona vanga vakahwina muconstituency yekumutoko North saka tinoratidza kuti mumaby elections vanhu vanenge vasina hanya navo zvakanyanya saka tinoona kuti namba yevanhu vakazovhota yanga iri yakatidzikire zvikuru
Asi muri kufarawo here nemaitirwo akaitwa sarudzo dzacho dzakaitwa murunyararo here pane zvirikuda kugadziriswa here
sarudzo dzakaitwa hadzo murunyararo asi tinongove nedambudziko rimwe chete dambudziko guru ratakaona ndirekuti izvo matraditional leaders madzishe nemasabhu vachine zvavari kuita zvinokanganisa sarudzo munguva yatanga tine malong term observers edu takaonawo kuti chikafu chai kwa vanhu mutoko constituency zvichitevedzera mapato zvinova zvinhu zvisina kunaka constituency yedu inotaura yega pachena kuti madzishe nemasabhuku havafanira kunge vane chekuita nezvematongerwo enyika kana kusapura dzidza pachena kuti vari kusapota bato ripi asi tiri kuona nyaya iyoyo ichiramba ichiitika zvino kana ichiitika nepabyelection chaiyo ko kuzoti maharmonized elections vachazoya muna 2023 saka tiri kuda kuti tirambe tichingokurudzira kuti madzishe vazive basa ravanoita vasave vanhu vanoshandiswa nemapato kuita zvematongerwo enyika
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare muHarare.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepa Crown Plaza Hotel. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wemuvhuro musi wa26 mbudzi 2018, The Voice of America Studio 7 takabatana nere Media Center tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, rusununguko rwokuzvitonga kwematunhu devolution, nezvinetswa zviri kusangana nevagari vedhorobha reGwanda nenzvimbo dzakatenderedza, veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota nezvimwe, tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuunza zvirongwa zvebudiriro kumatevereland south. Sanganai neni Praxedes Jeremiah nemusi wemuvhuro 26 mbudzi 2018 pa Apex Lodge mudhorobha reGwanda, kubva na 10:30 mangwanani kusvika na 12:30 masikati. Hurukuro iyi tichaitepenyura ichiitika ipapo padandemutande repaFacebook, pamapeji edu VOA Shona, VOA Ndevele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari veGwanda.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekukurudzirwa kwekurwisa dambudziko rekushungurudzwa kwemwanasikana nemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Gore rino mazuva aya ari kucherechedzwa pasi pedingindira rinoti kupedza kushungurudzwa kwevanhu mumabasa. Masangano akawanda anoshanda nemadzimai muZimbabwe anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwehuwandu hwemadzimai ari kushungurudzwa. Masangano aya anosanganisa Remusasa Project uye Re International Institute for Young Women Development. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Gillian Chinzete vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development kuti tinzwe zvavari kuita.
Tukuita hurukuro dzakati wandei madistricts akasiyana siyana. Sekutanga tukuita ya tukutio women's galo apa tukusanga ni madzimai nukwana kuta 100 chigara pasi tukurukura pamusoro pe miri edu se chimwe chechinhu chirikusha andiswa kudzikisira kana kumbunyikidza kodzero dzemadzimai. Itukuona isusu mkushanda kwedu kuti miri ya madzimai irikusha andiswa se zvombo o se chombo chinowa dzikisira. Zvakafanana nekuti vapinda munyaya dzesarudzo vanodzikisirwa nekuda kwemiri yavo. Saka tichida kukurukura pamisoro pemadzimai uye tokurukura zvakare kuti miri yavo vanogona kuishandisa sei in the positive sense, kuti vange vachikurudzirwa vachinzwa kuropafadzwa nekuti madzimai vachishandisa miri yavo. Saka hurukuro yetichaita nemadzimai anokwana kuti 100 tokurukura tobatsirana pamwe chete tozova nemastakeholders variko vamwe vakasangana nemadzishe vamwe vanoshanda mumapato ehurumende mumakanzuru kuti tinge tiri pamwe chete tichiva tiri vanhu vanocherechedza nekuchengetedza miri yemadzimai kuti vazokwanisa kunge vari vanhu vanokwanisa kuzvimiririra uye kupinda munyaya dzesarudzo.
Zvii zvimwe zvakare zvamuri kutarisira kuti munge muchiita?
Chimwe chechipiri zvakare chatiri kuita icho kushamba district. Tichange tiri pamwe chete nemaminista akasiyana siyana tichikurudzira zvakare pamusoro pekuti kodzero dzemadzimai dzichengetedzwe. Tinenge tine mastakeholders akasiyana siyana vanovai vari kushanda munyaya dzekudzikisa mirizhonga vanosanganisira Ministry of Women Affairs, Ministry of Youth nemamapato akasiyana siyana kuti tinge tiri pamwe chete tichikurudzira madzimai tichisheyana pamusoro peizvo zvatakawana kana mastatistics atakawana mugore rino kubva richitanga kusvika iko zvino zvitova nezvakare nokukurukura kuti saka iko zvino zvichienda mberi tava papi. Saka it is good stage teatri kuti yo stop taking. Kana taita stock taking tozoona kuti ndezvipi zvatingaite kutivandudze upenyu hwamadzimai. Uye zvakadaro zvakare imwe activity yedu yechitatu tichange tiri kumazowe district apa tichida kuti tikurukure pamusoro pezvinhu zvakafanana nemvura, utsanana, utano, kuwanikwa kwehutano nenyaya yekuwanikwa kwezvikoro munharaunda yatinogara. Ichi chinhu chakatikoshera semusanganisha nemadzimai nekuti takaona kuti tinogona kutaura pamusoro pemhirizhonga yemumba tichisiya zvakarenga mhirizhonga yatirikusangana nayo nekuda kwenharaunda dzatigere. Saka tichange tine hurukura yakasiyana nemastakeholders akasiyana siyana vanoiva vanoshanda vachibatana zvimwe chete nemaRDCs kuti tinge tichikurudzirana kuti tingaite sei kuti tcherechedze kuwanikwa kwemvura, kuwanikwa kwezvinhu izvi sei chimwe chinhu zvakare chinokonzera mhirizhonga. Nekuti dzimweni dzenguva madzimai vanobuda kuenda kunze kunotsvaga mvura vononoka kudzoka vosvika kumba ichisangana nemhirizhonga.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino, mungati kubva zvamatanga kushanda zvachinja here tichitarisa uwandu hwemadzimai ari kushungurudzwa munyika?
Iko zvino zvitakanyatarisa kuno kuma central zvisinei minyango yebasa guru ratiri kuita. Izvi zviri kuramba zvichingoita sezvinoti zviri kuwedzera nyaya dzemhirizhonga idzi kuramba dzichikwira uye madzitare edu vakuramba vachingowana futi nyaya idzi dzakati wandei.
Avanga vari muzvare Gillian Chinzete vanoona nezvezvirongwa zvesangano reInstitute for Young Women Development vari parunare kuBindura. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakazivisa vanhu kwaZvimba kwavaiita musangano wekuvatenda nekuvavhotera kwavakaita kuMashonaland West kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kurwara vari kuSingapore havachagone kufamba asi vari kutarisirwa kudzoka munyika musi wa 30 Mbudzi. Asi vamwe vari pedyo navamugabe vanoti vamugabe vagara vaine dambudziko rekufamba sezvo ibvi ravo rekuruboshwe richivatadzisa kunyatsofamba zvakanaka. Kuti tizeye nezvemashoko ava Mnangagwa aya, taabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu pari zvino vari paSouth Africa kuJohannesburg vaDewa Mavinga. Maswera sei vaMavinga?
Taskara maskara sei vadzinondiro kwatsva vachereri vose patro.
Aiwa tinotenda zvikuru. VaMavinga munoonawo sei mashoko akataurwa navamunangagwa aya ekuti vamugaba vachakwanise kunge vachifamba?
Tinoona kuti idambudziko rinonangana nevazhinji vanenge vakwegura. Vamugabe munhu ane makore aenda mberi, vane makore makumi mapfumbamwe nemana. Kureva kuti vava mukweguru hazvinyanyi kushandisa zveurwere hwavo. Asizve tinoonawo kuti dambudziko ratinaro munyika yeZimbabwe nderekuti vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vamugabe navamunangagwa nevamwe vakuru vakuru ndivo vane mukana wekukwanisa kuwana zvipatara zvepamusoro kunze yaiko zvino vamugabe vari kuSingapore. Vanoti vakaita dambudziko vanomaisa kuti zvipatara zvekuti muZimbabwe zvipatara zvetu zvaparara. Ndo dambudziko ratinogona kuti tione pane zviri kuitika izvi kuti dei vamugabe nana vamunangagwa pavakanga vachishanda vari kweshe vakagona kutungamidza nekusimbisa nyaya yekuti zveutano zvisimudzirwe muZimbabwe, zvipatara zvedu zvisimudzirwe zvigonewo kushandira munhu wese kwete kuti vane mari voga ndo vanenge vaine mukana wekuenda kuzvipatara zvepamusoro.
Tiri kunzwawo kuti pamusangano wavakaita nemadzishe anosvika iwo manomwe emunzvimbo iyoyi munharaunda makakurira nekuberekerwa vamugabe vamunangagwa vakati ivo sehurumende vari kuvachengeta vachiona kuti utano hwavo hwakamira zvakanaka. Sei vachitaura mashoko akadai?
Zvino hazvina kujeka kuti kune mhaka ere, asi chatirozeva ndechekuti vamunangagwa mutemo vanenge vachikanganisa vanenge vasingafaniri kutaura zveurwere hwemunhu zvisina mvumo zvekuti vanoti vane makumbo kana kuti havachagone kufamba kana kuti kutii. Izvozvo zvingadai zvichitaurwa navamugabe vacho kana kuti hama dzavo dzepedo ndechekutanga. Chepiri ndechekuti ndopatiri kushoropodza maitiro ehurumende kuti vanenge vachisimbira kuti vaparadze mari yakawanda zvikuru sei vachinangatira zvipatara zvekunze vasingasimudziri zvipatara zvedu. Zvaizofadza sei kunzwa kuti vamugabe vadzimbikana asi vari kuparire nyatwa vari muwadhirakati vanoda kuvashanyira vano vashanyira hama dzavo dzinovashanyira kana kuti vari pachipatara chakati muZimbabwe muHarare. Kwete zviri kuitika, tsika iyi inofanira kuti ipere nekuti vakuru vakuru vane mari dzehurumende dzinoparadzirwa nyika dziri kure asi nyika yedu vanhu vasingakwanisi kuwana mapiriti kana ekupedza kutemwa kwemusoro chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadewa Mavinga vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopakurirwa na Evans Zininga.
Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki vanosimudza mureza weZimbabwe. Chirongwa ichi munochipuwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka, ndabata chizvarwa cheZimbabwe chanetsa paMozambique apo vachirova mangoma musambo unonakidza chaizvo Taliban Force. Regai tinzwe zvizhinji kubva kwavari. Mukoma Taliban, kwakadi?
Yes, I ziri sei sei.
Mushe mwana wamama, zviri kufamba here?
Ya, padogo dogo ndinotenda. Ko ikoko kwakamira sei?
Aiwa, kuno kuri right stereck, ndosaka takutsvagai timbonzwa kuti muri kuzvigona sei. Tanzwa kuti manetsa nemusic muri kuita sei mukoma?
Tiri kungorova musambo tichisimudzira mureza weZimbabwe tiri panapa paMozambique.
Musambo wamunorova unonzi chiimi?
Fusion ye dance or reggae ne traditional music.
Makazvitanga rini zvemhanzi izvi?
Koma wangu panika time ndakatanga 2007.
Namanje muchirimo mugema musati mabuda?
Tirimo mundima tirikungorova takadaro.
Saka dziri kupisa pisa ndedzipi mazuvano?
Panika neta kanonzi nhamo zvokuti ndofunga asina anenge akatosaririra.
Asina irombe?
Asina irombe, kari kutaura nezvekutambudzika kwataita kwenguva yadarika yese munongoziva tangokurira mukutambura.
Tichema takangotarisana ukatiparadzira upfumi hwedu hwataifemba yokuti siya tisina mari tingori vanhu seiko seiko namo ndiwe wakakonzera kuchema kwedu seiko.
Saka message yenyu mune music yamunorova kuzvizvarwa zveZimbabwe ndeyekuti kudii?
Inini zvangu ndinokurudzira kushinga nekuti pane kutambura pese pane zvakanaka zvinoitika. Saka ndinokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe ngatishingei tinosvika chete nyangwe zvione.
Aiwa, vakateerera vari kukunzwai. Ndichavarovera musambo tisati taenda vagonzwa kuti muri kudambura muchiti kudii, tozonzwa kwavari kana vateerera kuti zvinenge zvavafadza zvakadii.
Aiwa, ndinotenda.
Saka mashows muri kumboitawo here ikoko kana kuti munongorova kumastudio chete?
Aiwa, mashows ndinoita. Recently ndanga ndine imwe show kwavanoti kuBamba Center. Then rukutarisira kunge ndine imwe show musi wa 20 kuchimoyo. Tozozvivhaisa 25 December tine zvatiri kunoita kumaputo.
Ko kumusha munombonorovawo here?
Kumusha ndombonorova but kutaura chokwadi. Kumusha pane zvinoitika, pane maskira anoitika ekuti ukaonekwa kuti iwewe uri nyanzvi zviya zviya vanenge vachida kungoti vagara varimo muindastri vagare varimo, saka munoita kakuvharirwa panze.
Aha, saka manje munozvifambisa sei muindastri yenyu iyi muine kuvharirana vharirana kudai kunoitika?
Aiwa, isusu mastedu tinifunza nekuti nini ndikaenda kwa Mutare nekuBulawayo ndoko ndinowanzoita machoza. Muharare ndakambozama vanotokiya dhora obva watasika kusaidi.
Movimbisa kuti kudiwo kumhuri yeZimbabwe mune zviri kutevera.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe gadzirirai, pane album riri kubuda soon. Rari kuda kubuda mwedzi wakiri unoyu asi vakuru vanondibatsirawo vakati aiwa tiri kubudisa gore rino yamuna February.
Ndo zvidikidiki zviripo zvatinotarisira izvi.
Ndozi digi ziripo mkoma.
Aiwa, nice mwana wamai. Ndo kutenda ishukuru kunge matipa nguva ya kutiti kurukure kudaisi.
No tenda, ato tenda emi muno tisimu zira nesimu. Wadai musipo kunga kutawara guno tisinga mbuzika nukuti tukura rama.
Dino tenda mwana wamai regati uoneke murie Zimbabwe. La tereri.
Aiwa, dino tenda.
Ndino tenda nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi matanga tichikurukura namukoma Taliban Force vanorova musambo vari paMozambique vachinetsa vari ikoko. Ndoshuvira zvakare kuti svondo rinouya pandinokuigirai zvechimwe chirongwa munge muinesu tichitsvaga zviri kuitika muupenyu nezviri kuitwa nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakasiyana siyana. Kwanhasi ndobvumira pano anokuoneka ine mufaro ndini Ivan Zenda.
Vane tarenda vakoma navo vari kukwenya vari paMozambique, tinotenda Ivanza nekutipa chirongwa ichochi iko zvino sezvo uri musi wesvondo kudai. Regai timboenda kuna Tanonoka Wande achitipakurira chirongwa chezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, ini mari makanaka, unondipa simba.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, nhasi ndina Pastor Fortunate Hove veConcerned Family vari kuRiverside kuCalifornia. Pastor Hove, tinokutambirai nomufaro.
Ungwa tinotenda.
Mungatitaura Pastor, mazuva ano zvinhu zvichinetsa kudai. Munotaura chii kuvatendi venyu kuti varambe vakatarisana nechinangwa chavo chechitendero?
Isu tinowana tiri panzvimbo yakakomborerwa naMwari Baba. Panguva ino zvinhu zvichioma, tinovataurira kutizvo zvatinosangana nazvo mazuva ano zvinhu zvakataurwa muBhaibheri. Asi Mwari vakagadzira nzira yekuti vachengetedze vanhu vari vavo. Saka chiripo ndechokubatsirira parutendo. Onai kunoso kuno kwatinogara kuCalifornia, moto yakapisa vanhu, vanhu vanoshutwa. Tinodzidzisa vanhu muchibuda mumba naMatai, mupire rwendo, mupire zuva kuna Mwari, mupire zuva renyu kuna Mweya Mutsvene. Mutsvage chiso chaMwari kune zvese zvamunoita muchitenga dzimba. Mabasa chaiwo amunoita hazvisisiri zvakare zvokuti ndichangonopinda pabasa ndikashanda. Onai vanhu vanokuduka, vanhu vanofa nguva yavo isina kukwana. Kana iwe ukanozvisa pakati penzira dzakadaro kana panzvimbo dzakadaro, upenyu hwako hunogona kukanganisika. Saka tsvaga Jehovha pazvinhu zvese zvaunoita, nokuti tatarisana nenguva yatinorarama, hakuna akavimbiswa mangwani. zvese zvava zvokutendo zuva regarika ratinoona tinopambira kuna Mwari mutawanirwa ngoni uye tawadzidzawedzerwa nyasha.
Munosangana nevanhu vari mumatambudziko akasiyana siyana. Munoti kune munhu anenge achiti haana pokugara, basa asi kuriwana, zvinhu zvose hazvisi kumufambira zvakanaka, munhu akadaro munomutaurira mashoko akadini?
Kazhinji kacho kana auya kwatiri, isu ndo ushumiri watakapiwawo naMwari. Zvinhu izvi ndo zvinobvisa hunhu pamunhu zvekuti agovhiringika pfungwa, nokuti anozvitarisa ona kuti hatichisiri chinhu panyika. Vamwe vati ndevekutongonamatira kuti izvo kana auya anoudza ndinoda kudzoka kuna Mwari, asi upenyu hwangu hwadzikisa. Zvaiomera kuti ndibve pandiri ndakaremerwa. Saka vakadaro ndeuka kutonamata navo kusvika vakunzi vadzorerwa kunzwisisa kwehunhu hwavo kuti aiwa uchiri munhu anokosha. Zvaunosangana nazvo ndizvo zvinoratidza kuti uri munhu akaita sei. Ijabwa rawasangana naro, asi jabwa rinopfuura. Tinogara navo topavo mazano tichidzidzisa.
Chimwe chatakakura tichionawo ndechekuti chitendero chemuna Jesu chinoita sekukwikwidzana nechitendero chevanhu kana kuti traditional religion. Munoona kuti pane kukwikwidzana here kana kuti zvitendero izvi zvinogona kushanda zvose pamwe chete?
Zvino tinonesa kuti vanhu unofunga kuti izvo isu kunamata kwedu kwese kwatakaita takatakarasika, hatidi kuti tinyanye kutirana naro. Saka zvakanaka kuti kana tichitarisa upenyu hwechivanhu nechikristu, shoko raMwari rinongotikurudzira senyika ngatiregererei vanhu vakatitadzira, semhuri ngatiregereranei vanhu vakatadzirana, samarudzi ngatiregereranei sevanhu vanofanira kugarisana.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Fortunate Kove veConcerned Family vari kuRiverside kuCalifornia. Ndinoti ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC. Tinoimba muchava nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru kuchikwata Christ Like Choir chinotipa kambu katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tichitendawo Tanonoka Wande atipakurira chirongwa ichi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. ZANU-PF inokunda musarudzo dzakaitwa kwaMutoko North. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekuchengetedza kodzero dzemwanasikana. Nyaya yeutano wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye tinovimba kuti vateereri munenge muinesu zvakare mangwanani mangwana apo Tanonoka Wande anenge achikukwenyerai chimwe chirongwa cheshona. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha kana kutaura nesuwo pastudio 7, makasununguka kuenda kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Aiwa vateereri, hanzi kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika abdisenda baku VOA.